tine kambani yeku France yatiri kushanda nayo tichibatsirana pakuti mvura isai yarambe ichirasika. Vari kutibatsira ne research, vari kutibatsira neruzivo rwavo, vanotibatsirawo nekutsvagawo mari yekuti tinge tichiita basa iri, rekuti kune yatinoti nani revenue water pachirungu, mvura iya inorasika isina kusvika kuvanhu, kwoita mvura iya inosvika kuvanhu asi vanhu havasingabhadhari tisingazivi kuti pane munhu akazvikonekita mvura. Ndo basa ratiri kubatsirana navo iroro, tinge tichiti mvura yese yagadzirwa iende kuvanhu, yasvika kuvanhu ibhadharwe.
Munotarisira kuti pachashandiswa mari yakaita sei?
Iprogramu ichiri kuenderera mberi, saka mari dzinoita dzichiwedzerwawo nekuona kuti programu inenge ichifamba sei.
Harare City Council yakatadza kuita izvi yega?
Hapana asingazivi dambudziko ranga riri munyika munomu remari, saka kana tinge tawanawo mari hatingambozoti zvitokwanisa kuzviita tega, bhikozi pane pasina mari yachona. Kana mari ichinge yauya kubva kune vanenge vachida kutibatsira, tinotambira mari iyoyo tichiita basa roenda mberi.
Munofunga kuti pangadiwa michina yakadini kuti basa iri riitwe nemazvo?
Michina iri kutoshanda izvozvi, tiri kutocherera mapaipi matsva so.
Ko nyaya
nekuisa mamita mudzimba, mamita anenge asingashandi.
Ko nyaya yemaprepaid meters yakamira sei?
Nyaya yemaprepaid meter yaakuuya, maprepaid meter akuuya, tichatanga ne80,000. Pane makambani atichazodudza mazitavo munguva pfupipi yekuteerera, vakawana makondirakta ekuisa mamita. Mamita taakuenda kuisa mamita.
Tinonzwa sokuti vagari vemuHarare havasi kufarira maprepaid meters aya.
Zvinongosiyana shamwari. Isusu vagari vatinotaura navo vana muzvina dzimba vari kutifonera vachiti uyai kwangu. Tinotaurana namuzvina dzimba, munhu ane mba, munhu ane propati muHarare, ivatotaura naye, ari kuda kumaneja bajeti rake.